Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Saturday, March 19th, 2022. This is a special live talk show. I am Kip Stube.
And I am Tanono Kawande.
Welcome to this special edition of our special live talk show. In this program, we are discussing with stakeholders Zimbabwe's forthcoming council and parliamentary by-elections set for March 26th.
In 7 days, Zimbabwe is expected to hold by-elections in which 130 council and parliamentary seats are up for grabs.
Political parties and individuals taking part in the by-elections have been campaigning in various parts of the country, with the Citizens Coalition for Change claiming that their rallies are being blocked by the police.
There have been several incidents of political violence which resulted in the death of one person in the Midlands province. Opposition candidates claim that they are being attacked by suspected ZANU-PF activists.
Tune in right now in our live talk show. We are live on VOA Studio 7, that is the radio. And then you can also find us on all our websites, www.voaindebele.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.zimbabwe.com. I'll repeat that, www.voazimbabwe.com. We're also on Facebook on the following, VOA Indebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. To join the show, you can send us a message right now on WhatsApp. Our number is +1 202 465 0318, or post it right now on our Facebook pages. Kunjalo, Mr. Wand. Lamhlanje ke Wand, siyachova sibili, ukuhlelo lwe live talk special program. So sikubona ukuthi ke bekulamabandla amanengi angena endaweni ezijeneyo. Ibandla lesi Citizens Coalition for Change kade likhona ngale ke eMtare, sibonile sibili abagijigijima beseza abakujayeleyo. So kwesokusithi ke ibandla leZANU-PF lisebhinga lalo gijigijima, kwesokusithi le United Zimbabwe Alliance lalo bekhona ngale ke eHarare, kodwa lithi lapho elihambe khona bathola abantu beZANU-PF bedlala ibhola enkundleni yangkhona. So iCitizens Coalition for Change yakhala Wanda ithi bayavala imihlangano, into ezinjalo. So zulukandaba lolu hlelo oluqakathekileyo kakhulu, uhlelo lwe-special live talk. So siyahlangana khonapha-ke lapho esikhuluma khona lani lonke ngokuthi kumele kwenziweni eZimbabwe njengoba kulo khetho mhla ka-March 26th. So ngenani kuhlelo khona manje, hamba ku-VOA Indebele, sesikhona live, uphinde uhambe kwezinye indawo ezinjenge-VOA Studio 7 le-VOA Shona, kunjalo.
Nasi tiri kutarisa zvekare nyaya dzesarudzo dzatakatarisana nadzo zvondo rinouya, ichi chirongwa chatakaitira imimi kuti mugotitaurira zvamunenge muchifunga pane zvamunenge muchiona pane zviri kuitika. Tinenge tichikurukura nevamwe vese vanenge vachikwikwidzavo, nevamwe vakangoteereravo vanenge vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kwasara mazuva manomwe, 7 days kuti sarudzo dziitwe, uyezve pane zvigaro zvinoita 130 zana nemakumi matatu ezvigaro zviri kukwikwidzwa mumakanzuru nemuparamende. Mamwe mapato anokwikwidza ari kuti iwo havasi kukwanisa kukwikwidza zvakanaka nekuti vari kuvhiringwa nevatsigiri veZANU-PF. Asi kutsvaka rutsigiro kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Kunyange avo vachitaura kuti vamwe vachitaura kuti mapurisa ari kukanganisa misangano yavo nokuvarambidza kuungana. Pakaitika mhirizhonga dzakati kuti mazuva masvondo mashomanana apfuura, pakazofa umwe wevatsigiri vebato reCCC. Asi bato iri richiti vatsigiri vebato reZANU-PF ndo vakakonzera mhirizhonga iyi, pakazofa vanhu. Saka nhasi tiri kutarisa hedu pamusoro pesarudzo, mafambiro adziri kuita, zvamuri kuona, zvamungada kuona zvichitika. Tinoda kuti tinzwe kubva kwamuri, ndo zvatiina zvonhasi. Yes, do
kunjalo ke Wande, let's see some of the people who are actually attending some of these rallies. So we start with the Citizens Coalition for Change, and we've got the deputy spokesperson Gift Ostalo Siziba. he is in Mtare. Let's hear what he is saying about the rally today.
Sangano we kwa Mtare kusakuba wafamba mushe keti ya menga yaka zara anvese wakafika yelo naya yangaijita uro anemkuru inyae kuti chopa mbase kuma by-election nekuti to introduce yelo kuanwe kumanika leni shaka atinotenda kwazo wakarive Mtare nekumira nenyaye sanduko nekuti visa wainakura urali shaka wano au ya kuratiza wato tikira mtangano wawo.
Amuna here matambudziko amambo sangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe ZANU-PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu.
ZANU-PF yatira kuunza marore mapurisa kuti intimidate vanhu. ZANU-PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana kuti atakurewa but tinoda mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti ekumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hatisisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezvanhu vasina kubhadhara isu tiri kusvika vaitedhanoa business kutakura vanhu vachivaendesa kubva kutaro nekudzokera kumacommunities semagari avanogara vachiita mastaire.
Yeah, that is Gift Ostalo Seziba. He is in Mtare, so he's complaining there kuti ke abantu bebefuna kuti babaphambanise ngakonoko kwenzakalayo. So we also have Mr. Tafadzwa Mugwadi of ZANU-PF. Let's hear from him what was going on at the rally.
Sangano wezapf neutungamiri namakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokupinga vanga vachiti ivo hatina kumbobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri hwenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machief nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitsungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichitaririra.
Saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari vebhinga vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu wose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswa zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
That is Mr. Tafadzwa Mugwadi, ZANU-PF, there, you know, Wandi. I think you heard what he said.
Yeah. It's all politics.
Yes.
Yava nguva yekutsvaga rutsigiro. Saka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda. Zvimwe ndizvo chokwadi, zvimwe ndizvo kungoti pakati nepakati kuti nyaya dzadzo dzifambe.
That's what I tell you. We also have Shingirai Chabata of the United Zimbabwe Alliance. Let's hear what he's saying about the rally today.
Taita dambudziko nevakomana mayuti ezanupf. Isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese. Zvese zvakava zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhie tu. Saka tasvika paground march taona vakomana ezanupf mayuti ezanupf emutafara achitamba bhora muground. Ratati achida kuti tiitire musangano wedu yanga iri meeting with the candidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kwa engager tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu isakabhuka tikabhata kukanzo tikabvaza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo iground red nderezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka ini pai panapa tenda violence kumulisa orisana neni tokutema ina matombo saka titori ready kurisana neni kana mukange tamusangano uyoyo
maziviswa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uyo kukanganisirwa musangano wenyu
tabata fonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndinofanira kuya udzika vanhu nokuti kubve ground saka ini kanzuro mofanira kuudza yo dzika vanhu kanzuro kayo dzika vanhu then isusa zvabetsa toisa manpower vaendera mberi vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizo tuzoda kuzosecure ground risiri redu kazisa bvataaramba tichida kuenda mberi musangano wedu mathreats tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika chetosa tichimuuraya.
That is Mr. Shingirai Chabada, the Youth Secretary of the United Zimbabwe Alliance. So let's go into it today. We've got Reverend Useni Smanda of the Christian Alliance of Zimbabwe. Reverend Smanda, welcome to the program.
Thank you so much for having me on the program.
Thank you so much. So, siyabona kuti abantu bakankasa endaweni ezinengi ezijeneyo. So, ngesilungu sibilungathini ngemkankaso yabo le?
I think it is important for space to be created for all the political parties to campaign, to present to the voters what they are offering. It's very important. And also it's important that, as according to our constitution, all Zimbabweans should be allowed to have the right to political participation, a choice of their own political party, but also that it must then be done peacefully. And this is what is important to all the political parties, that they must encourage their supporters to do this in peace.
So, okay, now I'm going to say to you, I'm going to say to you,
kuyini abazakwenzela abantu nxa bekwanisa ukuthi bevotele bengene bethathe izikhundla lezi abazifunayo. Kuqakathekile njalo ukuthi amaZimbabweans ezwe njalo akwanise ukuba lelungelo lokuthi bahambe bayengena ke beyelalela bengesabi bengatshaywa ngabanye abantu. Into eqakathekileyo kuma-political parties wonke ukuthi kwenziwe konke lokhu kulokuthula ukwenzela ukuthi kungabi lempilo eyinye njalo ezalahleka kumbe kulibala abantu nxa besenza umsebenzi wabo lowo kukhankasa.
Ye, yeah, so bamba khonapho ke Mr. Wande, we've got Reverend Useni Smanda. I think we can pose a question to him.
Reverend Smanda, ndingataura neshona?
Yes.
Okay. Makatarisa zvanga zvichitika masvondo mashomanana apfuura kana kuti kubva zvataurwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 26 svondo rinouya. Munoona sekuti zvichabuda musarudzo idzi zvichakudzwa here, zvichatambirwa zvakanaka here? Sokuona kwamunoita kuti pane manzwa vamwe vachikomplaina vachiti vari kutadza kuita misangano, vamwe vachiti vari kurambidzwa nemapurisa, vamwe vanhu vachipondwa, zvose zviri kuitika izvi, zvichaita chii kune zvichabuda musarudzo sokuona kwenyu?
Zvinonetsa nekuti in terms of Zimbabwe having my free and fair elections, zvekutanga all political parties should be allowed kuti vaite macampaigns acho free wherever they want to go. Izvo zvakakosha in order for us to have my free and fair elections. But kana tikataza to have that, we are likely to have my dispute anongoenda kumacourt and my contestation around nenyaya yemarevals. The second issue inyaya yekuti there must be peace. Takaona kukwekwe kwakaita violence. So that is very important kuti vanhu vakwanise kucampaigna freely and peacefully. Otherwise, maelectoral results acho achapinda kumacourt again nemacontestations kuti some other people might feel kuti aiwa isusu atina kuwana nguva yekukampena freely kana kufamba freely. We are afraid kuti charowa nevanhu.
Yeah.
Or what something else can happen. So I think that's the challenge.
Yeah. Chimwe chandingada kuzvava kwamuri, Reverend. Ndicho kuti pande vamwe vamunombotaura navo here kunze kwenyika kuti vabatsire munyaya yezvikuitika muZimbabwe?
Isusu, our main concentration pane zvichitaura nemapolitical parties. Because ZEC in a platform inonzi multi-partilizing. So Isusu have started engaging locally with the political parties because we believe Isusu as Zimbabweans, we should be able to solve this thing. Because violence actually is coming from us.
Yes.
We are the ones who are causing all these problems. Also, we have our courts, we have our police, and I think those institutions should be held to account.
Yes.
As well as ZEC itself. So I think before we talk about going outside the country, if you should locally, we should demand accountability. Stakeholders, ASA. And the violence, making it impossible for other people to campaign, should be part of our dialogue as Zimbabweans. It also has churches, as you know, Zimbabwe Heads of Christian Denomination has been trying to have this internal dialogue. I think it's got its own challenges, but at first we need to exhaust it. But however, when they are free, if other people feel that, if you want to go to SACIC or want to go to UN, I think everyone has got a constitutional right to do that if they want to.
Okay. Yes. You had a reference on that. They are saying that it's very important to clean up our act as a Zimbabwe during this period of electioneering. Otherwise, the results will be tarnished. In
the long run, yes. And we've got a guest as well right now.
Right.
That is Moti Stole of the Patriotic Zimbabweans Party. Moti Stole, welcome to the program.
Hey, Magadi.
Yo, Tiripo, Magadi. Go ahead, Wande. No, it's good, yeah.
Zvirikuku famba se, muri kutsvagarutsigire here, muri kukambena here.
Tiri kukambena zve mwana wamai kukambena ndiko chaiko chaiko kwemunhu wechikadzi.
Kwakasiyana sei?
Kwemunhu wechikadzi kupamusorosoro. Kuti tinonga tichiona zvakawanda zvemutsingaoni imi mwana baba.
Tiudzewo zvimwe zvamuri kuona saka takushedzai. Govanai onesu zvamuri kuona.
Tinonga techiona kuti mvura haisi kubuda zvinoonekwa ngevanhu vechikadzi izvozvo zvimaplasi zvemarodzi. Tine rodzi redu rinonesa maningi kumagaza iyi kuno kumakansela ese ari kupinda ipapo apapo havasi kugadzira pabhiriji papo handisi kuziva kuti chii chinonga chichimboitika ipapo. Saka taitiwo tingambomodhistole angambopindawo paukansela papo aido kumboonesanawo nevagari vemugaza iyi kuti tionesane kuti tibatsirane kuti bhirijiri tingarifambisa sei nekuti motikari dzinomira vana vanodonha vechienda kuchikoro zvinoitika papo zvakawandisa zvinoitika pabhiriji papo saka tokorero kuziva kuti ava makansela vamwe vanonga vechipinda apa bhirijiri havarione here iri kuti rodo kugadzirwa saka samai ndanga ndechiti ndapinda ini ndaido kumboonesana nemadzimai mamwe nana baba kuti toita sei pabhiriji apa tigadzire tiri pamwe.
Vamwe vanga varipo vari kuzvitadza sei? Chamuchaita chakasiyana nezviri kuitwa nevamwe kana kuti zvakaitwa nevamwe ndechipi? Muchazvifambisa sei?
Vanga varipo apa ndiponongati pavanonga vechipinda bhiriji iri vanenge vasingarioni nokuti kudai vanga vachiona bhiriji iri kana vaidai vakarigadzirisa. Saka maonero endinoita bhiriji iri havarioni. Saka inini ndiri kuriona nevabereki vari mugaza iyi ndiri kuriona nokuti zvakafanana neni musuno ndanga nditori nehundo yangu muna 2018 ndakatosvika kuchipatara inini mwana wangu akatoshaika ini ngenyaya yebhiriji kusvika papapo bhiriji rakagara motikari haisi kufamba haisi kudii nditori nemwana wangu wakatoshaika ngenyaya yebhiriji yona iroro saka inini ndiri kurwadziwa kukuku vana vatopera kutoshaika ngenyaya yebridge vane bp chaidzo chaidzo vamwe vari kutofa vosvika papa vasikuambuka maona saka zvirwere zvizhinji zvinofanira kuti zvikasungu munhu akasiro kuenda kuchipatara ari kutotadza kutoenda kuchipatara kusvika kuchipatara in time unotenderera nepachinjeni kuti aende kuchipatara kusvika kutunete munhu wanyarara saka semunhu wechikadzi handiri kuzwa kurwadziwa ndiri kuzwa kurwadziwa saka vana vanditi munoona kuti mai kana kuri kuti vanonga vechida kupa vana kana mwana chikafu anotochemera kutoti mai waizipe chikafu mai unotozama kuona kuti wapa here vana vako chikafu saka ini ndaido kuzama kuona kuti tingavaita sei apapo vagari vemugadza iyi kuti vasvinuke vaone kuti bridge iri tigadzirise handisiri kuti inini ndapinda ndega ndodogadzirisa ndoda kutogadzirisa navo ngokuti neni nditoriwo mugari wemugadza iyi ndoda kutobatsirana navo ivo neni ngokuti nditori nedziso rokuona kuti bridge rofanira kuti rigadziriswe.
Hai vatatenda. You heard what she says. Her concern, primary concern, is water and roads in the area, and she's very keen on that. She says that she cannot do it alone, but you know she can get enough support from the people to get this thing straightened out.
Oh yeah. So now one day we seem to have a problem with our Facebook pages. So we need to apologize to our listeners. Right now we're not live on all our pages. It seems as if we've got a bit of a challenge, so hopefully our engineers are going to rectify that. So we've got a slight problem there. So let's turn to Mr. Chamisa, who was actually addressing people in Mtare today. Let's listen to what he said. One day.
Yes.
That was Chamisa. You know, it was a very short video in which he was passing a message, and I'm sure I think we are going to get some bit of it again because that got cut off. So let's listen to it again.
We want members of Parliament of Excellence. Issues. People who are accountable, available, accessible. These are Pandiri. In the Andre MP, Chandima Zanaja Mutapi Namuya, Pandango Sumuka, Namuna Kuma Nanga, Panezanua Chimwenda, Yosamura Panakuita, Kanapuri Muya, Ita Yuchit Noruma on issues, on ideas, on representing our constituents. Makansara Sajai Patuze, Matsuka. A new great Zimbabwe. Mazita, you don't tend a president named Kanawino, Tipa, Mkanawa, Tipongua, the Wutitari Shoma. President, you don't tend a Bazar Kanaka and Lupita, Ujona, Yellow, Yabata, Ushe, Munomu, Zimbabwe. You love with the Missile President, Kutimutasa South. Yakatirira by election 26 March, and the Tripoli Missile would even redo much of voters in Mutino without telling Tasa South Muriko. Without telling Tizer, Nadu voted, was not your as a voter, Tony as a voter with 2023 to pay for the sports. Now telling Tizer, President.
That's what was happening in Mutare in Malekaland province, where the Citizens Coalition for Change president, Nelson Chamisa, was busy there, you know. Yeah. And there were some other supporters who were actually backing him up. So there's a lot that is happening in the country right now. And those that have actually joined us tonight on Live Talk, where we're talking about by-elections that are coming on March 26th. Yeah, kunjalo ke bonke ke abasilaleleyo namhlanje siqhubeka nge special Live Talk here today. Esiqhuba maviki wonke ngempela viki zonke. So ke sesile guest enye lapha uMiss Victress Matutu weZim Imbokodo. Matutu siyakwamukela kuhlelo mama. Matutu siyakwamukela kuhlelo kunjani? Ngalo Matutu uyangizwa? Ye kuthiwa sime kancane uyabuya uVictress Matutu. Ye so Matutu Uyangizwa mama?
Ngiyakuzwa Thubile, kunjani?
Siyaphila, kunjani?
Hayi, siyaphila nathi.
Ye, kulokhetho lolu lwama by elections eZimbabwe. Eh, singathi ulubona njani?
Eh, kunzima ukusho ukuthi ukhetho lubona njani, ikakhulu ukhetho olunjengokhetho lweZimbabwe. Ngoba kwamanje ngathi masibekile ngithi hayi amabandla wonke ancintisayo abonakala impela hayi aphansi phezulu ayenza lokho akwenzayo kuzawini lolu khetho lwama-by elections. Kodwa ukuthi ngisho ukuthi kunjani kuzoba njani kunzima ngoba sikuhleli sikubona lokho, kodwa ngemva kwama-elections lawo bese sibona imiphumela engathiyo le efana lokho esikubone kukhankaswa.
Ubona ngazani kodwa nxasa ukhangele wena vele eZimbabwe kungaba lo khetho ukuthiwa hayi lapha sibili kuqhutshwe ukhetho luhle?
Angicabangi ukuthi kusezoba khona maduzane ukuthi sibe lo khetho oluhle olukhululekileyo eZimbabwe, ngoba ngokubona kwami kusukela ngokhetho luka-1980 lapho kwatholakala khona uzivuso weZimbabwe, asikaze sibe lalo ukhetho olukhululekileyo esingahlala phansi sithi hayi lolu khetho lukhululekile, onqobileyo unqobe ngoba lofanele anqobe, lo onganqobanga naye hayi kwehlule. Asikaze silubone ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Ye, nxa ufisa-ke ungaqhubeka ngesilungu ukuthi gaga ngamafishane konke konokho esikhuluma ngakho, qhubeka mama, bangukuthi cha nje ngamafishane.
Ya, ngicabanga ukuthi yebo siya kulo ukhetho lolu olama-by elections engibona kulukhetho olulungiselela lwandulela ukhetho esilubheke kakhulu umnyaka ozayo ngo-2023. Ongangokuthi ngendlela mina ongibona ngakhona amabandla wonke azangenza kulolu khetho abonakala khankasa ngakhona, abantu baseZimbabwe engikubonayo manje ukuthi balindele utshintsho. Wonke umuntu okhona eZimbabwe ngicabanga ukuthi usekhathele kalokho kukhona. Laba bakholele ukuthini? Ukuthi abantu bavote yikho kuzaya yenza ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Wonke umuntu manje yabe sebhekele ukuthi awuvote kube lotshintsho. Kodwa ngendlela yokuthi vele njengabantu baseZimbabwe siyazi ukuthi ukhethwa ngeke lube lukhethe lukhululekileyo. I-ZEC eyiye ebhekele ukhetho lwaseZimbabwe, ukuthembakala kwayo ngalolu khetho lwama-by elections ayo oluzalandela kumnyaka ozayo, kulokho kusafana nje nokungathembakali kwabo kuleyo wonke ukhetho esike saba nalo eZimbabwe. Ngoba kuseyileyo ZEC ebivele inikeza abantu ukhetho olungakhululekanga esingakhangeleli ukuthi ise izoba namandla okuthi manje isinikeze ukhetho olukhululekileyo. Ngokusho njalo angitsho ukuthi abantu akumelanga ukuthi bavote. Okuqakathekileyo ebantwini ukuthi okwamanje kumele ukuthi loba kuzaba lokungakhululeki kokhetho, kodwa abantu abasukume abaseduzane abenelisayo bahambe ukhetho lolu bayevota kulolu khetho lwama-by elections ozoba khona ngomhlaka-26 March ma ngicabanga kahle. Abantu abahambe bayevota sithi loba ukhetho lungakhululekanga kusenzela lokho okwenzakeleyo, kodwa abantu bethi thina sasivotile. Ngoba okwakhathesi ukuthi kuze kube lotshintsho kubeze kube lalokho abakubona manje, abantu esikubona manje kutshintshe, asilayinye indlela yokuthi sikutshintshe ngaphandle kokuthi abantu baye ku-ballot box bayovota bazame ukuthi batshintshe. Ngoba ukuthi kutshintshe manje yikuthi uvote, ayikho enye indlela as of now engayenza ukuthi kube lotshintsho. So abantu abangakhathali ngokuthi yebo ukhetho sevele ukhululeke, kodwa abantu abaseduzane abenelisayo ukuthi bayibhalisele ukuvota bayevota abahambe bayovota. Njalo siyathemba ukuthi iZEC nabo bonke abakhangelela ukhetho bazoke kwesinye isikhathi nje bacabangele uZulu weZimbabwe oseZimbabwe ohluphekayo, uZulu weZimbabwe osemazweni ohluphekayo, balwenze ukhetho lube lukhetho olukhululekileyo. Kuthi loba kunqoba lo nqoba yabe ngumuntu onqoba ekhethwe ngabantu, laba abanqobayo banqobe bakhethwe ngabantu, hhayi ukuthi banqobe ngoba ukhetho lungakhululekanga.
Ye, siyakuzwa kakhulu. So what she's saying is that you know, she's got a lot of doubts in terms of what can happen in the next by elections. So she says ZEC is not trustworthy, and so she's not happy at all. But she says if people go in numbers and vote, maybe that will be an indication that people want to vote, but things are not going the right way for them.
Yeah. She's quite right, though, because the large crowds that attend these rallies do not translate into votes cast. If the people could go to vote in their numbers like we are seeing when they attend rallies of mm-hmm. any political party, you can see that there is a lot of enthusiasm, whether forced or real, but you can see the participation. If that kind of turnout could be realized during the election itself proper, the voting exercise, I think it would be more reflective of what the people really want in the country.
Maybe it's because there's no passing of people to the polling stations. So anyway, I think let's talk to Reverend Hussein Spanda and then let him go. So Reverend Spanda, in terms of having a free and fair election, so what do you think about that? Just briefly, and then you say it in
development. I think the lesson we learned from the previous election is that it's important to eliminate the issue of violence from the elections and create a conducive, peaceful environment. But that also is important to allow all the parties to have the space to campaign, access to the media, to allow people to have political participation as per their constitutional rights. Otherwise, there will be disputes around the election results that come out. And also, it's important for ZEC to have transparency, not just to talk about it, but also to show people that it's transparent so that it creates confidence and trust among the people. So it's important for ZEC, for instance, to address all queries that are coming from people and be open and transparent to everyone. And we trust that ZEC can do that. But also, in terms of us as Zimbabweans, it's important that elections are monitored. It's important that we are there to vote. We are there to monitor the elections. It's our responsibility, so that at the end we'll be satisfied with the results and the credibility of those elections.
Yes, I was a colleague. Still, possible to send the bill. Then, but so some bill. Mama, what is story? I could
go back to you. You would see Zimbabwe. The Nancy, the Lubuti Luketo Lenzua or Tula, Uguen, the Lubuti Impumelo Yayo, Inga Letum Sin, Don Jalo Inga Tiso. Jalo Kaga take you to our political parties won't come who nearly Uguen's Ama campaigns, they could leg young Alam Sindo, who was the wolf or moon to whom the Limale Abantu, Jalo getting a Galubu Tigue, Nam Kankasole sends you all ZBC, Ama newspaper, let's near Omabona Wood, the change to won't come a political party. Jalinto Krategileo, Imovigi, Latama Zimbabwe, Zubuti. Kumele abantu baqoqane bewakhangele lawo ma-election esithi observation kumbe njalo abantu behambe labo bevota babe yingxenye yokhetho ukuze lutho ekuthumeni sonke enye sisuthiseke ngempumelo ezabe ikhona.
Yes, siyakuzwa kakhulu Sibanda, sibongile kakhulu ungathini lokusasa sungaziphungulela nje utshayitile khekhe mfundisi. Siyabonga kakhulu.
Okay,
baba. Yeah, let's go to Miss Moti Sithole. Go ahead, Wande. Motistole, yes, of the Patriotic Zimbabwe Party.
Yes.
In Chipinge, yeah, go ahead.
Saka, iko zvine zvimuri kutambirwa zvakadini pamuri kutsvakarutsigiro. Zviri kufamba sei? Chii chamuri kuona muvanhu?
Iko zvine zvivanhu vari kutofara vanhu vechikadzi. Vari kutoti muwadhi takutombodawo munhu wechikadzi since takagara muwadhi wani Gaza ini angori varume chete chete vanongochinjana vechingochinjana. Izvi vanhu vari kutofara kuti tiri kuda munhukadzi, ndiwo takumbodawo kumbopa zvichemo timboonawo zvinhu zvimboshanduka. Handisi kushora, vanga varipo vese vakaita zvakanaka. Ana baba vakambotonga vakamira pautansela vakaita zvakanaka, asi iko zvino tinongodawo munhukadzi timboonawo kuti unodini, nekuti zvinofanirawo kuti zviti gidyegidye pasikero, nekuti sikero yenyu yakarereka, yakarereka sikero muwadhi wani munomo yakarereka, ine varume chete chete, ine matumbu, ine maguru, ine steki. Saka inombodawo kumboiswawo musoro nemakumbo kuti zvinise zviti gidyegidye. Saka vanhu vari kufara kuti aiwa munhukadzi pinda panyanga. Kana ivo vana baba vake ivavo vari kutonditiwo pinda panyanga ipapa. Saka nevana seingori gidyegidye, vari kufara zvekuti, nekuti hapana kana kubvisana takatokumbirana nevaripo vake ivavo kuti aiwa vana baba mbondipaiwo mukana ndimbopindwawo ndimbotsvairawo imba.
Ndopandoda kunzwisisa ipapo amai, ndopandoda kunzwisisa ipapo kuti vamwe masangano akaita seElection Resource Center neZESNI vari kuti havasi kufara neuwandu hwemadzimai kana kuti nokushomeka kwemadzimai ari kukukwidza musarudzo idzi. Imimi zvaka kuti mukwanise kudomwa kana kuti kuti mukwanise kukukwidza, makaneseka zvakadini kuti mupinde pachinzvimbo ichochi chokukwanisa kukukwidza?
Imimi handina kuneseka nekuti ndinoziye kodzero dzangu. Inini handina kuneseka nekuti ndinoziya kodzero dzangu. Varipo vakada kumbojanyira kuti hamufaniri kuti vapinde inini vanhukadzi. Tikati aiwa, taakumbosimukawo vanhukadzi, taakumbodawo kuti zvimwe zvinhu zvifambe. Mbotipaiwo mukana. Vamwe varume vachitoti hama hapafaniri kuti papindwe munhukadzi haana zvaanogura. Tikati aiwa, musati pai munhukadzi haana zvaanogura, zviripowo zvatinogura. Mbotipaiwo mukana timupoonawo kuti tinoita sei. Saka mukana ndakaupuwa ndikatenderwa kuti ndimire muwadhi wani munomu kuti ndiite kanzira. Saka ndinoti ndichafamba nevanhu vemugaza iyi ndo vakatonditonditi ndimire. Ndakatonzi nevanhu vemugaza iyi mira. Nanhasi uno pendiri kufamba ndirikutofamba navo.
Hai, tinozvikudza chaizvo. Musati maenda, kana muchiti munoziva kodzero dzenyu iyo iri nyaya yokudomwa kana yokuvhoterwa nevanhu veboka renyu, munoreva chika muchiti munoziva kodzero dzenyu?
Aiwa, ndangambe chitaura kuti munaokukunze kunokungoti kunze kuno vaita hazviiti mubato mwangu takazvakanaka.
Aha, okay.
Nditi haufaniri kuti upinde kunze.
Hai,
ndinoda kutovhara mabhoro, kutovharira nebato rangu ini kuti harifani kuti stopinda.
Aiwa, tadzwisisa. She is very determined, like we discussed earlier on, and she got the support from the majority of the people in her area who wanted to get a lady in that position for a change. Which is just another way of saying the men have not been doing quite a very good job. Yes.
Yeah, thank you so much, Miss Moti Sitori. I think she can rest now. So I hear we've got a listener. Uh-huh. Take the listener.
Muri kunzwai makadi nenyu?
Makadi
zvino. Tiri nani chaizvo. Tipewo pfungwa dzenyu. Tiri kutaura nani?
Nangona makwadi Chirundo.
Aha. Taure nenyu. Tipewo pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndinongoti kuna madzibaba vedu Getoson, madzibaba Shanduko akarohwa. Chechipiri ndokumbira kuti hurumende dai yaidziremekedza kodzero dzevanhu. Yango mentino akapiswa anga ari kuguma elesheni last year anga ari nandanga asina mhirishonga. Bikozi tikona kuti vazhinji vari kurasirwa nehama nenyaya yemhirishonga. Hello?
Tiri kukunzwai?
Nemapurisa dzakwanisa kuitawo basa ravo asingarerekeri bato zvese zvaifambawo zvakanaka.
Hai, tinotenda chaizvo. Tinotenda zvikuru. Aiwa, tinotenda. So Gibbs, he is expressing his concern of Matibaba Shanduko, you know, who is in hospital, and also is urging that the police should do their work in the proper way to safeguard the safety of the people. So that's his contribution.
Yes, let's turn to Miss Victoria Matutu of Zimbabwe again. So, Miss Matutu, going forward in terms of Zimbabwe elections, so what should happen if you want to see a free, a fair and credible election? Matutu?
I think everything is in the hands of ZEC for now. Because as voters, people will go and vote. What they expect is a positive outcome after voting. But that positive outcome is not going to be there if ZEC continues to do what it's been doing for the past years. So for Zimbabwe to have free and fair elections, I think there has to be something that has to be done. Because, like, really, if we just stood to extend here and say, okay, the by-elections are coming, people are going to go and vote, and we just sit and expect that the elections are going to be free. That is not going to happen, not anytime soon. Already, the campaigns that the parties are doing are being sabotaged. As of now, we all know that people are being beaten and in rallies, some rallies are being banned and stuff like that. That's part of elections that are not free. Because elections do not start on a voting day.
Uh-huh.
There is this campaign period whereby all the parties are supposed to be campaigning. Free elections must start from there. The campaigns must not be banned. The campaigns must be free. For as long as people are being banned from campaigning, people are beaten, things are done to people, the voters, it's going to scare the voters from going in to the ballot boxes and vote. But now, if you have people who are in hospital, we've got people who are scared and staying home now before the by-election. Do you really think we're going to have them going to the polling stations and vote? I don't think so. People will be scared. That's not fair. That's not free. For people to stay home and say we are not going to vote because they are scared, maybe we're going to be beaten. That's not a free and fair election. It doesn't start on a voting day. It starts now. So the elections are already not free and fair because people are being banned from campaigning. So that's not free at all. Let's start from there. We must have free campaigns in the beginning before we go to ballot box, to polling stations and vote and do anything. We must have people campaign freely. No one must be banned from campaigning. No one must be beaten. We have people going to polling stations free, and they expect the outcome of their voting to be positive. So, of course, VEC is responsible for voting and counting of elections. But now we cannot blame VEC. I'm not going to blame VEC now for what is happening now, because it's not involved in the campaigning of the political parties. So I think we must start from here. Before going to the polling stations, people must not be beaten. People must not be scared away from going to vote. Because beating them now is just scaring people away. That's not going to be a free and fair election if people are being beaten before they go to polling stations.
Yes.
So let's start from here.
Yes, I was Mama. Can you stay on the line? I think we've got a caller one day. Mm-hmm. Can you take that caller?
Makadini enyu. Tokutambiza kuzo studio 7. Tirikutaura nani?
Na mafavu.
Muri kupi?
Tiku Harare.
Aha. Tipewo pane fungwa dzenyu taura enyu.
Chirongwa ndasina kunyatsonzwa kuti chakamira zvakadii.
Chirongwa chipi?
Chiripo nhasi.
Tiri kutaura pamusoro pesarudzo.
Okay. Maonera andinoita ndekudai so. Kuti dai zvaichibvira ka. Halo?
Taurai takateerera.
Kuti dai zvaichibvira poshandisa mushina fange zvakaitwa kuZambia zvezvi.
Muchina wei?
Kana pashandisa mushina unoti munhu akavhota zvezvi ka. Anobva atoonekwa kuti avhotirani uko otoziva kuti nhenge akatitungamira ne1.
Ose
maonero andoita ndoti zvisanetse zvisaite mutauro.
Kuti pangovhotiwa nhamba yochinja, pangovhotiwa nhamba yochinja, ndo zvamunoreva?
Nhamba yotochinja, zvichingopera pototaura kutoti uyu ane nhamba yakati, uyu aita nhamba yakati, hazviiti mutauro izvozvozvo.
Hai. Tinozvinzwa ndofunga vamwe vateereri vazvinzwavo vachapawo pfungwa yavo pamusoro penyaya yacho. Pane zvimwe zvamamida kutaura.
Panetsa makorese anetsa ndeyengoti zvikurusei kuzeki kwacho, zeki yacho inenge isina kunyatsokumira zvakanaka, isina kusununguka, isiri independent, ndo panonetsa ipapo.
Aiwa, tatenda chaizvo nemashoko enyu, tatenda zvikuru.
Zvakanaka imambo.
Mazvita enyu baba. he is advocating for the election results to show on time, in time, as people vote, you can see the numbers.
Like a live kind
the
of
numbers
term,
changing to record the individual votes as they come in.
So he says, like what happened in Zambia, right?
Yeah, so that's what he's saying. At first, I didn't understand what he really was referring to.
Yeah.
But he wants to make sure that as soon as you cast your vote,
then you have,
we can
you
see
that
it being tabulated there that the vote has been cast. But that is a danger. That is a danger of identifying people's choice, you know, publicly, since it's supposed to be a personal decision on someone's part.
Or maybe saying there won't be any names that will be appearing, but the numbers.
Yes.
So, Mama Victor Matutu. So, once again, Mama Matutu, Nyanguza Sibili, we are Kononuti, Izeki, I want him. Yahlelebezela lezinto ezinjalo. So manje kumele kwenziwe inqa wena sokukhangela khona pho. Kulungiswe njani konke lokho ngoba sesijala ukukhuluma ngakho umtshokotsho. So kulungiswe njani mama?
Ngicabanga ukuthi ngani kule ndlela yokwenza. Ukuthi out this is actually okugcina. Mhlawumbe kube le yinye i-question yokuthi ezovala imali ezoba responsible for ama elections. Kuke sibe le election nje engathathwanga ibizethi mhlawumbe kube le commission engaba khona or maybe from ama southern countries or ama African countries kube le commission njengaso zibe izethi just for one sike sibone ukuthi izethi le siyibona kangaka siyibona ngempela yingubi siyayihlubela kube le commission njengaso zethi because nokubonakala kwezinto izethi ngasazi noma isebenza nogovernment lisebenza nobani kodwa kube le commission nje engakho under i-government i-commission engakho under Zimbabwe mhlawumbe sibe lama-election observers kumbe another electoral commission engayisiyo izeki sibone ukuthi izeki ma ingekho lapho yona i-counting yama-elections lamanye ama-vote and stuff izoba njani sibe le yinto njengaso zeki kuye kumisa izeki kancane because abantu akwazi ukuthi
Yes, cela ukufake ngesikhiwo. Yes, cela ukufake ngesilanga ngesikhiwo kwezithi abanye abangazwanga isintu. Bakuzwisisa ukuthi uthini lapho. So ngiyakuzwa sibili ukukhuluma ngokuthi kumele Zeki nga iyamiswa kancane, you know.
Zeki is under fire.
Yeah, so let's have he saying it. Kubeka mama.
Okay, my point is here. We are always complaining about Zeki after every election. There is no compliment that Zeki has done well on these elections. People are always complaining. People are always complaining. I think the best way is for us to see if Zeki is really a bad commissioner or we are just blaming it for nothing. Let us maybe have elections and take Zeki out of that position. And maybe let's say such a country or give us a new electoral commission that will come and stand in the space of Zek. And let's put Zek aside and see how the elections are going to go without Zek. Because we've been complaining about Zek after each and every election. So why are they kept there if they're not doing the job properly? They must be replaced.
You wonder?
Yes. So the issue concerning Zek has been around for quite some time.
Mm-hmm.
What do you think should be done, madam? What do you think should be done?
I just think this Zek thing must be straight out. Let's just have a new thing that will come in and observe this election and do the counting of votes.
Mm-hmm.
After if we do that, and after that we still have the same problem, then we may come in and say, oh no, we're sorry that we're blaming you for nothing. So let's just have one election without them and see what will happen. If something happens, then we're going to go back to them and apologize.
How, in your opinion, how should the members of the electoral commission be appointed? Because
in my own opinion,
yeah,
I think if we have to elect the members within Zimbabwe, then the members of that commission must come from maybe not from the ruling party, not from the government. It must be an independent thing. Like, maybe let's get members from each and every opposition, or each and every political party in Zimbabwe. Each and every political party must be represented in that commission.
Mm-hmm.
If we have to get that, those members from within Zimbabwe.
Mm-hmm.
But my point is, let's just get maybe someone from outside. Zimbabwe on its own has failed to give people a positive outcome after election.
Mm, yes. Thank you so much, madam. Thank you. Yeah, the issue of Zach really mm-hmm. is not going to go away at all. I think people have something to say about Zach. I was interested in finding out
mm-hmm.
How should those members be appointed, because if the appointing authority is the same, we are going to continue seeing the same thing happening in Zimbabwe. So
mm-hmm.
it's an interesting situation that people maybe might want to think about.
Yes, very story. Interesting one day. Now we've got another caller. Can you take that caller?
Makadi Niko. Muri kundinzwa?
Makadi wenyu.
Ndiripo hangu. Tirikutaura nani?
Bye.
Eh, Makadi, tipe pfungwa dzenyu. Muri kundinzwa?
Makadi.
Tikati taura henyu, tipe pfungwa dzenyu, zvamunoda kutaura, taura henyu. Come, and did my phone and panels or Mamta Dagutara? Munoch catches.
So I think she's scared somehow. So
yeah.
Maybe we can skip that one. So let's go to any other caller. Maybe we are waiting for callers. So, Mbuelo Wege, Mama Victor Smatutu. Let's say ufuna kuti votela ngabantu eZimbabwe. Kambe kukhona ongakuthembisa abantu sibuthi hayi phela kumele mina weZimbabwe kodwa lingenzele lokhu lalokhu lalokhu lami kwezethi ngilenzele okunye okuthize. So khona izithembiso ezenziwa ngabantu uzibona njani izithembiso zenezi ezenziwa ngabo abakhankasela uketo?
Yazi ukuthi Dube into eyinkinga eZimbabwe yikuthi ngaso sonke isikhathi nabantu bekhankasela ukhetho banezithembiso abazenzayo, kodwa konke lelo bandla elibusayo namabandla aphikisayo anezithembiso azenzayo. Amabandla aphikisayo asikaze siwabone esimbusweni, sibone ukuthi izithembiso zabo lezi ababe bezidingisa ngesikhathi bekhankasa bayazigcwalisa yini. Esihlele sikubona libandla elibusayo likhankasa, lingakhankasa, liwine ukhetho, libuye libe sesihlalweni, lingazigcwalisi izithembiso. So njengoba thina sikujwayeleke ukuthi kuyakhankaswa kodwa izithembiso azigcwaliswa, okwamanje sisakwazi lokhu ukuthi yebo kuyakhankaswa ngalokhu lalokhuyana, mpela izinto abakhankasa ngazo yizinto okumele ezidinge ukuthi zenzeke eZimbabwe. Kodwa siyazi ukuthi ngemva kokuthi sebewinile ukhetho laba abazowina angeke basagcwalisa izithembiso. So asazinga amabandla aphikisayo angeke siwagcobe ngento abangayenzanga, siphoke ukuthi sibagcobe ngokube ndelenyana bangazanga bayize futhi labo hayi kutho ukuthi labo bengaqoba bazobenza into efana naye. Asikwazi ukuthi bona mhlabe zani bazozenza into ezizithembisa abasithembisa zona, kodwa kwamanje thina sisakwazi lokho kobandlela ukuthihayi ukuthi hayi siyathembiswa mpela, kodwa mase behlale ezikhundleni izithembisa zigcwaliswa.
Ye, ngicela ukufaka ngesikhiwa sibili khonokho abantu bezwe abanye abangakuzwanga ngesintu.
Okay, what I'm saying here is that we are hearing a lot of promises done by all the campaigning political parties. They are promising us as voters this and that. And all that they are promising is what we want to see and what we want to see happening in Zimbabwe. And the thing is, they know what Zimbabwe needs. I don't know what's wrong with implementing what we are promising. As of now, what we know is all the promises that have been done for the past years by the ruling party when they campaign. They campaign and tell us what we want to hear and what Zimbabwe needs. But after they win the election, we don't see those promises being implemented. So I don't know about the ruling party, the opposition party. Maybe one day when they win the elections, they are going to fulfill their promises. But as of now, we don't know. We also don't trust them, because it's like all these politicians will just come and promise people things before voting. And after they are voted in, those promises are not fulfilled. So we're not sure if even the opposition parties, if they
maybe win the elections, they are going to fulfill their promises. But as of now, all what they are talking about, all the political parties, what they are talking about is what Zimbabwe needs. So, but we are not sure if we vote them in, are they going to give us what they are promising us? We don't even know, because the party has been promising us for the past how many years, 40 years, but we haven't seen anything that has been fulfilled.
Yes, I was a cool game, Mama Bamba Konapuko, maybe Mr. Wandi, Ufunu Fagala, Umbuzu, Konapogeski, a quiet one.
So, where you are, what are you doing to aid the situation, the political situation in the country? What contributions are you making there? How are you contributing towards the issues that you are articulating to be a problem?
I'm very ashamed to say this. I'm not in Zimbabwe. I'm not a registered voter. I'm a diaspora. And what I can say now is that my only wish is that maybe if one day a diaspora vote will be allowed in these elections, of Zimbabwe elections. As of now, I'm pushed away from my own country. I can't even vote because the situation that I'm in now does not even allow me to go back to the
No, the way mina ngibona ngakhona siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokungenelela kukhetho sla standaza. Ngiyathemba ukuthi ikhetho vele izokhamba kuhle next week ngeSaturday zobona abantu bazovota ngezinamba eziningi kunindawo lezo zivotwayo. Angithi ezinye izindawo ufana indawo yakithi akuvotiwi nje uMP ukhona amakhansela akhona. So siyathemba ukuthi labo bayokuvota nge-26 bazovota kuhle. So mara into ngifuna kuyitsho kunabantu baningi abantu bafana ukuthi bona ngokwabo bavote ngendlela irayithi, abantu bangalwisani. Ukulwisana into embi khulu masibona izinto ziyenzeka elizweni endawo ezinye nje ayisinto irayithi leyo. So ngiyathemba ukuthi kongozohamba kuhle laba bazovotelwa khona ama-MP namakhansela nabo baziphathe kuhle nabo bangatela abalandeli ukuthi bayo bayoshaya abanye or bayalimaza abanye into efana leyo ayisinto irayithi. Iyo into ngiyibonayo mara kongozohamba kuhle, angeke ngibone kuzokuba nokuphazama kuzoba lapho nalapho nje. Mara ngiyathemba ukuthi wonke ama-MP aredi namakhansela wonke aredi masibona abadotsi phambili bahamba bayakhambena bayafuna abantu ukuthi bavotele. Kongizohamba kuhle mara siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokuba nabo uzokungenelela ngenxa yokuthi vele elizweni like 84 sihlale standards avele amavoti nawo afuna imithandazo eminingi khulu ukuthi imithandazo ekhona ukuthi abantu bavote kuhle. Lo uzokuwina abambe omunye izandla, lo uzohluleka naye abambe lo winile izandla, ingaba into ehle khulu leyo ngenxa yokuthi vele
Siyabonga kakhulu-ke baba Richard moyo khona ngapho-ke South Africa ungadinwa kusasa. Siyathemba lokuthi uzangena kuhlelo olunye ozalandela. On that note, one day we know that don't have extra time here. I think we have to end it there. We thank our guests this evening, Reverend Hussein Spanda of the Christian Alliance of Zimbabwe, Miss Victress Matutu of Zim Imbokoto, she's the chairperson there, Miss Moody Sithole of Patriotic Zimbabwe's Party, and all those who joined us tonight on 27 Live Talk. Sending off from Washington, this is Kip Stuwe. Say good night.
And I'm Tanono Kawande. We'll see you again next time. Take care.
Good night.